mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 7 ndira 2022 makatorera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti varairidzi chaivo vanoisa zvido zvevadzidzi mberi kwezvavo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuState House muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana rine makumi maviri nemumwe 1121 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere 5108. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vapa zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezana rine makumi manomwe nevasere 220,178. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe 4,153,879. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi masere nevashanu 3,169,785. Vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu nevatatu 9,503. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe harina hanya nevana vechikoro vavanodzidzisa vachiti panovhurwa zvikoro pose pose ATUS inoti nyengo dzayo hadzisi kuenda kubasa kusvika ichi neicho zvagadziriswa. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vandoro vati kuva mudzidzisi chinhu chikuru uye ibasa rinoda kuti murairidzi aise zvido zvemwana wechikoro mberi kwezvido zvake.
Kune bazi rinomirira nezvemubhadharo wematicha nemacivil servants ose tokatotarisira kuti nyaya dzemubhadharo ndokwadzinofanirwa kunge dzichitaurwa ikoko.
Varairidzi vasingauyi kubasa muchaita sei navo sezvo vane zvichemo zvinosanganisira mihoro yavo?
Iyo nyaya yekuti hatizouyi kubasa haisi takara hedu toziva kuti hatuzi nemamembers avo 386 ndo zvavanogara vachitaura gore negore. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tine 145,000 teachers, saka tinongotarisira kuti dzidzo richaramba richingoenderera mberi. Kudzidza kucharamba kuchienderera mberi, kubudirira kwedzidzo kuchienderera mberi, takatarisa kuti tichange tine vision 2030 yakanaka neramangwana rakanaka tichidzidza murugare nemurunyararo, nekuti tine maticha akawandisa chaizvo vanoda basa ravo vanozvituta mwadza vanonzwa manyuku nyuku kuti vari muclassroom vachiticha vana vavo vachivadzidzisa vakawandisa zvekuti hai vamwe havasi kutokwanisa kutopinda mumbazi medu asi vakazopedza kunyora kukwalifaya kumakoleji zavo havari kutoda kutouya vakawandisa zvekuti azve atuzi tagara tichingozvinzwa gore negore gore negore ndozvavanenge vachingotaura asi dzidzo ringe ichingoendera mberi kunzwa richiendera mberi dzidzo richiendera mberi nyika ichingobudirira iyo vachingotaura vachingotaura kuti hatiuyi
vandoro sei pasina kuwirirana nevarayiridzi kusauya kubasa uku hakukanganisi zvedzidzo here
mukatozvitarisa pamamembers acho eatuzi vanenge vatorimo futi muclassi asi leadership yacho yaitaura kuti musainga asi tovaona varipo toona vachidouya vachidomaka vamwe vachidoinvigileta vachitoita kuti dzidzo ritoenderera mberi saka kuda kufunga kweleadership kunotisiyanei nekufunga kwemembership saka ndozvinga vanofanira kugadzirisawo ipapo voona kuti kuita mudzidzisi chinhu chakakosha zvikuru hachisi chinhu chokuti unongonzi unongoti kaenda kuda kudzidzisa wobva wati handichada kudzidzisa pana handichada kudzidzisa nekuti handina chakati pana handichada pachirungu zvinonzi this is a calling kana uri teacher it's a calling nekutoda kutotarisira kuti ramangwana revana vari mumaoko mako ringe rakanaka ramangwana renyika yezimbabwe ringe rakanaka zvongoti pese pose pada kuvhugwa zvikoro mumwe munoti handii ndinodzidzisa handii ndinodzidzisa nekuti ndiri kwatuzi tafungawo kuti taamuna 2022 izvi hatichazvinzwa
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata mutungamiri weatuzi vaobert masaraure uye tichienda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatanga tavatumira imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vajack pedzisaizaba vari kukurudzira zimbabwe electoral commission kana kuti zec kuti itange yazvichenesa iyo seboka isati yada kuchenesa gwaro revavhoti izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nezec nezuro kuburikidza nedande mutande retwitter chekuti ichabvisa mugwaro revavhoti vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvishanu nemakumi masere nevashanu kana kuti 35,085 mushure mekunge vaziviswa kuti vanhu ava vakafa vazaba vanoti kunyange hazvo zviri kuitwa nezeki izvi zviri pamutemo zvekuchenesa gwaro revavhoti veruzhinji vari kunyunyuta nemabatirwo anoitwa basa rekomisheni iyi studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuzeki pamusoro pedanho iri ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 navazaba pamusoro penyaya iyi
ndingada kuti ndizivise ruzhinji rwezimbabwe kuti danho rakatorwa nezec kana zimbabwe electoral commission idanho zvikuru riri pamutemo takatarisa pabasa ravo rekunyoresa vavhoti oro rekunyoresa vanenge vachida kuzovhota asi zvakare pabadanho iroro vane basa rekuchenesa yatinoti voters rugwaro revaya vanoda kuzovhota saka izvozvo zviri pabasa ravo ravanofanange vachiita sezeki so zvinhu zvakanaka asi machenesero arinoitwa pane maitirwo azvinoitwa and maitirwo ayo anofanira kunge akachenawo zvakare hamungachenesi gwaro usina kuchenesa maitiro enyu
maitiro api hamunoti dai zeki yanga yatanga yazvichenesa yozochenesa gwaro revavhoti
chinhu chakatikashamadza pakapera gore rapfuura nepatinotanga gore rino takangotanga kuona manhamba kana mafiga achingobva kuzeki asi ange mafiga iwayo aishamisa nhasi rataurwa 2000 mangwana rataurwa 22,000 asi tashaya kuti anobva nekupi saka ndo pane dambudziko raitaurwa nevanhu vazhinji ivhino vataitaura navo kuti zvimwe zvacho zvinoita kunge zvisiri kuitirwa mune jekerere zvinhu zvacho zvinoitwa kunge vanhu vangomuka kungoti nhasi tofunga kutaura nhamba yakati nhasi tofunga kutaura nhamba yakati zvichiita kunge pane ari kuvamanikidza kunge vataura manamba iwayo hapana angava manikiza asi totasira kuti boka rakaita sezeki ringe riboka riya rine urongo unozikana nevana veZimbabwe urongo hwekuti ah kana kuti muchizikana kuti ndimune basa rekuchenesa mazita ari mugwaro revavhoti ngazviitike zviramba zviitike sei zvazoshamisa vana veZimbabwe nhasi
tiri kuona kuti zeki yatora danho irori rekuzivisa nezvekuti ichabvisa vanhu ivava mumagwaro evavhoti yapa here vanhu mukana wekuti vanga vachikwanisa kuenda kunoona mazita avo mumavhotas ro imomo pasingatarisirwe kuti vanhu vanenge vachizonetseka kuti vanga vachisvika kumahofisi ezeki
ndopane dambudziko riripo hombe dambudziko nderekuti chekutanga tinoyeuka kuti makore maviri apfuura nekuda kwedenda recovid mahofisi mazhinji ezeki anga akavharwa vanhu vanga vasina mukana wekuenda kunoona kwazvinoitwa kuti hama yangu yabviswa oro pane hama yangu inoda kubviswa asi chikuru ndechekuti aifanirwa kuudza vanhu ndiani kuti imi sevagari sehama dzevafi ndimi mune kodzero yekutanga yekuendesa zvitupa zvevafi pamadeath certificate kuti ndimi mofanira kuenda navo muti hama yangu yafa chibvisai chandoda kutaura chekuti boka rezeki rinenge rakarara nezamumukana rakakangana kuti riri kuita zvinhu asi risingadzidzisi vana veZimbabwe chikuru chandoda kuti vana veZimbabwe vazive ndechekuti boka rezeki ndiro rinowana mari yenyika tax zedu dzatobatirwa muzvitoro kana mari dzatotambira kumabasa inoenda kunopiwa kuzeki kuti vatidzidzise vadzidzise vamwe vasingazivi kuti iro ndobasa ravo uyezve kuti basa rinotarisirwa kuti isu sevagari tisu sevavhoti tiiti nderakati saka idambudziko rezeki
nyanzvi munyaya dzesarudzo vajack zaba vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mondora nezuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuState House muHarare mugwaro kuvatori venhau vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vaWitness Dure vanoti musangano uyu wakanga uri wekuti vaMondora vazivise vaMnangagwa zvakabvumiranwa neMDCT pamusoro pehurukuro dzinofanirwa kuitwa kuti zvinonetsa nyika zvigadziriswe nenhaurirano vamwe vakanga vari mumusangano uyu vanosanganisa mubati wehomwe muZANUPF vaPatrick Chinamasa nemunyori webato reMDCT amai Paulina Mpariwa tabata mutauriri wavaMondora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji
kutanga takataura zvinhu zvakawanda kuna vaMnangagwa zvatakanga tichitarisira kuti izvi nezvi patinenge takupinda munhaurirano kana kuti mudialogue tinenge tichitarisirwa kuti titaure nyaya dzelabour nesocial security tinenge titaura nenyaya yenational peace and reconciliation tinenge tichitaura nenyaya dzedevolution and local government tinenge tichitaura nenyaya dzemawar veterans nemawar collaborators tinenge tichitaura nenyaya dzeelectoral reform tinenge tichitaura nenyaya dzematraditional leaders kuti matraditional leaders haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika nekuti masubjects avo kana kuti vanhu vavanotungamirira vange vari free kutusarudza vatungamiriri venyika kubva kuna kansela kusvika kuna purezidhendi wavanoda vasingashishidzirwi izvi ndozvo zvatakataura navaMnangagwa gore rakapera
chii chakabuda mukutaura pamakaita nevatsigiri venyu munyika yose pamusoro pegwara rebato renyu uye mashanduro aro nemamwe mapato zvikuru sei ZANUPF
takatenderera nyika yese tichinzwa zvakataurwa nevatsigiri vedu tichida kubvunza kuti zvinotoita sei nekuti patakanopabie pairi vaMnangagwa vakazotipindura sekubvunza kwamaita kuti vakazopindurawo here ohongu vakapindura asi kupindura kwavakaita vakapindura vachitingi tinoita nhaurirano dzedu tiri muboka repollard asi kana muchida kunge muchida kurivandudza munotenderwa nekubvumidzwa kunge muchivandudza muchiedzera zvamuda kuti zviedzerwe nepamunofungidzirwa kuti pakashota nekuti hazviiti kuti vamwe ari kusika negotiation neuku imi muchiendawo neuku isichinda neuku vamwe vasinda nekudai saka takaenda kune vatsigiri vedu takatenderera mumaprovinces edu ese vatsigiri vedu vakaratidza chaizvo kufarira kuti nyaya kunge kuine dialogue izvi zvinhu zvakasimbisa ripoti yakanyorwa nemas public opinion institute yekuti 73% yevanhu vekumamisha vari kutsigira dialogue. 63% 68% yevanhu vemadhorobha vari kutsigirawo dialogue.
MDCT inotarisira kushanda nebato ravamunakagwa sei, uye ndezvipi zvakaiswa neMDCT patafura yavamunangagwa?
Regai ndataura kuti tiri kutoshanda navamunangagwa nebato ravamunangagwa muparlamendi. Hatina kutanga kushanda nezanupf nhasi muparlamendi, takatanga kushanda nezanupf muparlamendi muna 2000 apa takapenda. Chamunofanira kuziva ndechekuti MDC iparty yegovernment, iparty yegovernment iri mulocal government iri muparlament. Saka kushanda kwatirikuda tiri kushanda kuvandudza mitemo nekuona kuti upenyu hwevanhu mukati menyika huri nani, zvinhu zviri kuchinja. But ndomukamubvunzo wamabvunza imi muda kuti zimudzwe kuti kwatirikuita nhaurirano tichashanda sei. Tichashanda tichishanda tichidaidzira vamwe mapoka akawanda akasiyana sei, nekuti tiri kuti munhu wese anofanira kunge ari involved munhaurirano idzi. Saka hatiri kuzoshanda navamunangagwa vega nebato ravo, asi tiri kushanda nemabato ese ari muZimbabwe nemapoka ese anosanganisira machurches, anosanganisira mayouth organizations, anosanganisira mawomen organizations, anosanganisira vese kana zvirema nevamwe vakasiyana-siyana, mapoka akasiyana-siyana. Kutarisira zvakare vamwe vatiri kutarisira kushanda navo madzishe, hatiri kuramba chingotaura nenyaya yemadzishe nenyaya nemawar veterans. Saka kushanda kwatiri kuita apa, tiri kutarisira isu kuti tisa kuita nhaurirano dzekuona kuti kwaita utongi hwejekerere, kwaita uyezve maelections ari free, ari fair, ari credible.
Nezuro China, mutungamiri weMDCT vamonzora, vakaita musangano navamunangagwa. Musangano uyu wakanga uri wei, uye chii chakabudamo?
Ndovunga inge nguri nyaya yekunopindura yekunowadzosera tsamba yakabva kuNational Council, kuti National Council yedu yakabvuma kuti tipinde mupola tichiite nhaurirano navo, asi paine maadjustments nemaproposals atakaita ekukoka vamwe vanhu vakasiyana-siyana, uyezve nekutaura zvati kutaura izvo zvekuti ngatitaurei mabread and butter issues, utongi hwejekerere, utongi hwevanhu, upfumi hwenyika, titauri nezvemabasa, titauri nezvemigwagwa, titauri nezvakasiyana-siyana, kuti zvinhu izvi zviuye panofanira kunge paine utongi hwejekerere. Nekuti mukataura kuti mimi Zimbabwe haina urombo hwekuti haina maminerals, ine urombo hwekutadza kutungamirirwa bedzi, ndo zviripo. Saka tiri kuti isu kana tichinge tabatana kudai zvetiri kutaura tese tiri patebho imwe chete, kana mwene ari kunzouka anoona achiti vanhu ava vanenge vari kusenza vese zvakanaka. Saka tichida kuti tida kuti tishande navo tichibvisa politics dzekurovana, politics dzekutukana, politics dzekuurayana, politics dzekudhisapisana, politics dzekusvibisana nekunyombana. Ndokushanda kwatira kuita navamunangagwa, ndizvo zvatakaisa patebho nezuro tichitaura navamunangagwa.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri webato reMDCT vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti vanhu vechilonga vanopfuura zviuru gumi nezviviri vatarisana nekudzingwa kubva munzvimbo yavanogara mushure mekuruza nyaya yavo kudare reHigh Court. Nzvimbo yavanogara iyi inoda kurimwa bundo rezvipfuwo. MuNewsday, mukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vachinja-chinja vativedzeri vavo vachivaisa kune mamwe mapazi emapurisa. MuNewsday makare, vagari venkai kumateBelerland North vari kukurudzira hurumende kuti itsvage mugari wedunhu iri kuti ave mukuru weNkai Rural District Council. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hangu dziri kuMDCT makarwisa chamisa muchiti chamisa apo aramba kuva paspain, mukaita zvamunoda mukadzinga mairi mukaita zvese. Chamakurwisana chacho chiina makupi, chamakuronga zvokumurikola, chamakuita zvese izvo zvamakuita izvozvo mamusingawirirani mamusimisi. Saka nhasi chazoshata chii? Makupi aakudhimanda manje. kuti zvinhu zvenyu zvichiitwa nenzira kwayo because in the first place makare saka chamakadya chamuka muchaona manje manje kuti muchaparadza nenzira inorwadza ende hamugoni kuzomuka zvemuchiurinda nokuti makadyara kuvengana makadyara kukaurisa saka ndoo zvaakuzonoitika manje chamakadyara maakuchikuva musadaro hama dzangu maisafana kunge muchirwana chamisa iye chamisa hana anything against you ivi ndimi makatoratidza kuti mune simba chaizvo munoita zvamunoita muchifarira muchifarirwa nezano chaizvo kuti you are getting destroyed is a no position saka chiunaitoni nokuti matoo divided ipapo chamisa netimu yake vakabatana
inda maitiro maitiro inda yezvokubwa makadikwa namukoma jonga vandimiri vese vashamari vestudio vototi yepinyuyei yanangoma jonga tinofara zvikuru makatichengetedza kubva gore richitanga makore ese muri pastudio saka tinofara zvikuru kupinda 2022 tiri tese mapinda semukomana arida kupinda kutora nyika saka teichingoti mese tinongoti pindai vapindawo vakomana vavapindawo vakomana zvokuti pamusoro ina vana vezimbabwe tinokumbirisawo vese vechidiki hanhande yetinorejesta tikwanise kubvisa hurumende iripo tisaite nzara kwese vana vezimbabwe tinodzinga nzara chigunu chako chinja maitiro maitiro ayo chinja yezvokukwa
vana mukoma jonga makadiko makadiko nana mukoma tanonoka hwande makadiko pastudio 7 apo ndokukwazisai nemufaro ndini Andrew ndiri paposhas ndinotaura ndichiti vakomana dai zimbabwe yaita zvakanaka vakomana zvinobva zvanakidza here kuti vanhu vese votiza zimbabwe apo nekushungurudzwa kwavanenge vachiitwa muno musouth africa macho hazvina kumbonaka vakomana mukuru ngaachizorora kana asingagoni kutonga nekuti izvezvi vana kuchikoro havachaindi dzangove mimba kuchikoro mukuru ukaona mukuru wenyika achiti zvoni hamufangwe kuenda kuzvikoro zvikoro ngazvivharwa achitadza kuita plani yekuti aunze mishonga aunze zvekuprotekta kuti vana vakwanise kuenda chikoro zvinhu zvinenge zvakangooma
vaziva yanamukoma tanonoka wande nevose vashamarari vepastudio 7 ini ndinoitwa Samson Kondongwe ndiri papitori ndinoda kungokudza zviri kuitwavo nesouth africa pabhodhapo ngairambe yakadaro south africa pamwe nenyika dzose dzemusadhiki nedzatevedzerawo mabasa esouth africa kudzosera mwana wevhu kuzimbabwe mwana wezimbabwe ngaadzokere kuzimbabwe timbonovhota takawanda tikavhotera shanduko nyika yedu ivo inonaka kwete kungoramba tichitumirana mai magirosari vachivhota voga vachisara vachimbunyikidzwa nezanu pefu voga ngativhote ngatidzokere vana vezimbabwe vose vari kushungurudzwa nemapurisa emusouth africa rambai makasimba muchidzokera vokumusha munorima mugonovhota kana mavhota nyika yedu yonaka
makadii hama dzangu dzinodiwa pastudio 7 mose nyaya yangu yandinoda kunditaure ndeyemukomana anonzi simba chitando ndiriinfact ndikuona kuti vananzi vana simba vese vane imwe mentality simba mavhaza ndiye mumofuri ari kuuk zvinhu zvaanotaura so zviri far away contrary nezvatinotarisira panyika musouth africa mazimbabwens tese tiri kupotera including iye nhau nekuda kwemaster yepolitics ari munhu advise semusori vamwe tiri munhu nekuzvishandira shuwa nyika yekwedu inoda kugabhiriswa south africa vaona kuti ine diplomacy way tikati tidzinge vanhu zvinonyadzisa ngatiti vaende kumusha kwavo 2022 achipera kuti vanosota nenyaya yavo yeelections dzekumba kwavo zvinhu zviri pachena izvi hazviti kumbotsvaka kuti murwisana nevanhu muchiti vatikanganisira avo nachavatikanganisira vanhu in obvious cases kana vanhu vese vari at least 3 million people tikanzi tiende kumusha zvinonobatsira zvisiwa kushandira chimwe chinhu chinenge chinzi maelections its only kuti kumusha kwedu maelections zacho tisina kurejista kuti vhote
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu achina kwa takarere kera timirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti uzazwa munofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro America yakasvitsa gore kubva zvakaitika mhirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC apo vatsigiri vevaiva mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vachiramba kutambira zvange zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavaJoe Biden vebato reDemocratic Party. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris ivanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
1 year ago today in this sacred place democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
Morera pera musi uno, utongo vejekerere wakarwiswa. Asi, vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhoroondo yenyika ino, mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo, asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mhirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu, asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo wejekerere unofanira kubatwa sezai.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter.
Kusimba kwe utongo wejekerere ndekwe kuti kunopa vanhu masimba. Asi dambudziko guru pa utongo wejekerere ndere kuti tikasamira tichiuchengetedza haubudirire.
VaTrump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau si vachipadiviravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida, asi havana kuzoita izvi. Hofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa6 ndira, apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa15 ndira. Vachipawo pfungwa dzavo kweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere. Vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka, yakasimba, zvakakosha kuti tinge tine strong institutions as opposed to strong men. So muno muAfrica tinowanzopomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome, paya pekuti mainstitutions edu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiri. Hasitatoona isusu kuti vaTrump kunyange vanga variwo mutungamiri vakatosiya chigaro, institution yedemokrasi ikaramba ichimira.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikitivha eFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti varairidzi chaivo vanoisa zvido zvevadzidzi mberi kwezvavo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monjora vanoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuState House. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.